manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 23 2023 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamupiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe munhu anonzi Afa Muharare akamirira kuvhota musarudzo dziri kushorwa nevanopikisa vachiti dzange dzisina kurongeka. Asi Zimbabwe Electoral Commission inoti matambudziko airi kusangana nawo akonzerwa nenyaya dzakawanda dzainge dziri mumatare vanhu vachipikisa pakuti ndivanani vanokwanisa kukwikwidza. Vesangano rinonzi rinoshanda nevasori refaz vopomerwa mhosva yekutyisidzira vanhu munzvimbo dzakawanda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumwe murume ane makore makumi matanhatu nemasere anonzi Adona akafa mushure mekumira mutsetse kwenguva yakareba. Zek inoti yasangana nezvimhinga mpinyi zvakati wandei zvapakuti kune dzimwe nzvimbo vanhu vanonoke kuvhota kunyange hazvo vakawanda vafumubata jongwe muromo vachiedza kuti vavhote. Mutoro wedu wenhau Rutende Mawere anoti panyaya inotevera.
Vanhu vanga vari pedyo nemurume afa uyu pa Warren Park 1 vanoti vafumubata jongwe muromo vachida kukurumidza kuvhota asi zvakona ng'anga murapwa achida. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kutozovabata sezvo vanga vakabatikana. Asi mutungamiri webato rinopikisa reTCCC Vanelson Chamisa vavhota pakuwadzana 2 primary vachichema chema nemabatirwo ari kuitwa sarudzo nezek.
Pamukuvhota hakuna kumira zvakanaka munzvimbo dzakasiyana siyana kunyanya mumadhorobha mavari kuda kuti vamise kuvhota kwevanhu. Asi kumaruzevha hatikunzwa kuti vari kushandisa mhirizhonga nokumanikidza nekupunyikidza masapu nokuchiita siri pamutemo fasi kuita madhesi ari kumanikidza vanhu kuti vhoterai pakati takuona kuti mavhotera papi kutyora mutemo ikoko. Saka tatuma matimu edu kuti zvirambe taudzawo vezek kuti hatisi kufara nenyaya ingi iri kushandiswa, hatisi kufara nenyaya yokuti hamuna kutipa vhotas.
Chamisa vati zvisinei nezvimhinga idzo zvaitika nhasi vari kutarisira kukunda.
Asi tero vakaita sei Zimbabwe yarangarirwa namwari wedu nyika ino yane rugare tahwina isu takahwina tinotambira tahwina.
Kunyange zvazvo kune dzimwe nzvimbo muHarare kwamuka kuine mapepa akawanda zvakanyanya anga achikurudzira vatsigiri vebato ravo kuti vasavhota sezvo sarudzo dzatobiridzirwa nechekare. Vachamisa vati awa mabasa evari kuziva kuti vari kuzo kundwa. Vachamisa vachangobva vari kukwikwidza kukuwadzana West vakamirira bato reZANPF vatauya mauka vabva vasvikawo vakaenda kumukuru weZek vachinyunyuta kuti vatsigiri vavachamisa vaita rusha nekuimba vachiti zvakanganisa vavhoti.
Vachamisa vasvika pano vakaunganidza vanhu panzi nova mutemo usingabvumirwi neZek. Vamwanga vakatopfeka regalia panze zvokuti zvinokanganisa vanhu vari kupinda kunovhota nekuti inyaya yekuratidza zvinhu zvekuti zviri kunze kwemutemo.
Asi mukuru weZek anoona nezvesarudzo pavhotera vachamisa vawili mate vati
kukuya kwavaita vachiuya kuno vakamuita vanhu vakawanda paarea inini zvokuti zvaanga zvine disturbance. Asi isu tachikuti vose vanga vari muno vanga vachivhota panguva iyo chativa pamukano kuti vavote zvisine mukiriya.
Vanyambarwa Sheki vanovota ku Avondale uko kwanga kusina mapepa ekuvotera vaudza Studio 7.
23 ranga rizwa rikuzikano kubva kuziki kubva kupi kuti the day kuti munhu esavote. So tauya kuti tivote kuudzonza pana ballot paper.
Ambuya Trines Ndaramasha avo vafamba kunzvimbo nhatu vachitsvaga zita ravo vakarishaya va
ndokuya kuno kupei uku hai 1 ndavitsvaga futi ndavishaya saka ndatodzungaira kuti ndochiita sei kana vakandikanda kupi kuve ini zvokumota yekufambisa handina ndoenda ne
kunze kwekunonoka kutumira mapepa mamwe mapepa ekuvhotera anga kakanganiswawo pachipesaniswa mufananidzo ye TCC ne ZANPF mumashoko kuvatori venhau Seki ati muHarare zvikamu 23 kubva muzana kana kuti 23% ndidzo dzavhura nenguva kumashonaland east Zeki ati zvikumu 50 nemashanu kana kuti 95% zvavhura nenguva zvimwe cheteo nekumashonaland central nzvimbo dzakurumidza kuvhura dzinonzi dzange dzichisvika zvikamu 70 nemashanu kana kuti 85% vari kutungamira sadak mukuongorora sarudzo vanevas mumba vashora zvikuru nyaya yekunonoka kupiwa mapepa ekuvhota kwaitwa nezeki sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti razivisa zeki kuti ikasakurumidza kupa vanhu magwaro ekuvhota ichaiendesa kumatare mumashoko kuvatori venhau zeki yati yakanonoka kudhinda mapepa sezvo panga paine nyaya dzakawanda dzange dziri kumatare vatiwo nzvimbo dzese dzanonoka kutanga kuvhota vanhu dzichavhurwa kusvika mangwana ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
kumasvingo mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba ashanyira nzvimbo dzakawanda akati dambudziko guru range riri revanonzi vari kushanda nevasori vefaz vange vachinyora mazita evanhu nekuvatyisidzira
nyaya yanga yachichemwa nevakawanda mumasvingo ndeyekushaya mazita avo mugwaro revavhoti sematauriro vaiva mukuru wemapurisa mudunhu iri Superintendent Philip Ncuwe vaiedza kuvhota pachiri choga primary school kumaruwa ekunemamwa vari kumirira bato reTCC kugutu East musarudzo dzeParamende vaGift Gonese vati vefazi vangatyidzira vanhu
ndezvekuti vanhu vefazi vari kuseta matable ende vamwe vacho vari kugarira vanhu mudzirodhi dzose dzinoenda kumapolling stations vachivati huyai neone way paunosvika vachibvunza kuti munoda bato ripi muri kuvhotera ne vachinzi endai muvhotera pachikomo ipapo saka izvi zviri kuitika kunyanya pakati pana alit vana munyikwa mucheka yaora chikonyetendi chiwitend
asi vanozviti mutungamiriri wefazi munyika vakuda kwache munzanga varamba mashoko aya
isusu matables takavaseta kuti aite masurvey and sure I have said it masurvey desk atakaita which are 300 meters away from the polling station saka those are surveys now TCC is acting as if we are campaigning and now they are causing havoc
mukuru wezeki mumasvingo vazexplorer vatiwo havana kunzwa nezvenyaya yefazi kwavatenderera vachiti sarudzo dzaitwa zvakanaka
iya mutanga makufeni vanhu vanga vakawanda chaizvo mapolling station but iko zviri vanhu vapera vazhinji vapera vangouya ma1-1 asi zvasamba zvakanaka chaizvo vana vachivhota muronyararo zvinoratidza maturity chaiyo vamutovamavinesa kana kundibata vatitori mukati mareserva macho
asiwo vamwe vakaita semukomana wechidiki vano Rost Sichu wepasikato primary munzvimbo yekwabhani vavhota kekutanga nhasi vati vafara zvikuru
aiwa inini sefirst time vhota ndafara kodzero dzangu dzadzadzikiswa nekuti tanga tisingazivi kuti zvaka zviri izi kudai asi kuti zvafamba zviri raiti ndinovimbawo kuti vamwe vechidiki vavhotewo vakwanisewo kuwanawo zvavanoda murama dzavo kwete kungoramba vachikomplaina vasingavhoti
vanoongorora nezvematongerwo enyika vanoti nyaya dzekushayikwa kwemazita evanhu uye kuvhundisirwa kwevavhoti nefazi kunokanganisa zvichabuda musarudzo ndakamirira Studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba
Iko zvino tiri kuda kuti timboedze kuti tibate mumwe mutori wedu wenhau ari muHarare Tobias Mudzingwa kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei nekuti tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo kutaura kwatiri kuita ikoku maballot papers kana kuti magwaro ekuvhota anenge ari kutosvika kuti vanhu vatange kuvhota. Tobias, uri kundinzwa here? Hello, Tobias? Tobias? Tinenge tiri kuita dambudziko nerunhare rwedu. Tichaedza kuti tidzokere kune mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa kuti tinzwe kuti zvii zviri kuitika muHarare. Asi iko zvino vatereri regai timboende kumashonaland west uko kune mutori wedu wenhau Nunurai Jena anoti Zek yanga yatiyo gadziriro patanga vanhu kuti vaende kunovhota yanga iri pazvikamu makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 99% zvapa kuti vanhu vakawanda vakwanise kuvhota nenguva. Asi zvichemo zviriko kumashonaland west ikoko. Regai tiende kumutoro wedu wenhau.
Mumwe mudzimai anga achida kuvhota munzvimbo yegadzema muwadhi 2 amai Lucia Paradza vanoti ivo nemhuri yavo vashaya mazita avo mugwaro revavhoti.
Rangu inini nemurume wangu nevana vangu hakuna apa ndauya kunokuhoro kunokuhoro inini ndogara kugadzema yemereji mazita edu hatisi kumawana.
Mukuru mubazi reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mudunhu remashonaland west vaAusten Lovu vatenda kuti dambudziko iri ranga riripo.
Achitondoonera kuti no ava vari kuti vari pakristos ava umwacho ari kurujekovha mwaakati south means the bottom line could be that because ndaida kuti ndiwane an overview of why this is happening. Generally it would appear like people didn't take the delimitation exercise so seriously and did not even take the inspection exercise very seriously but she rely mainly on the USSD ABA
asi vandlovhu vati kushaya mazita kwaita vamwe vanhu zvikuru mumadhorobha akaita sekaroi chegutu nekadoma mucherechedzo wekuti vagari vemuguta havana kutevera kurudziro yavo yekuti vatarise mazita avo zuva resarudzo risati rasvika.
Saka ndinokuudza kuti welcome to voting dependent for case na kuti ndakagoita imwe transaction iyoyo pakati. Now I need to go back to Kenya. You know, there are so many dynamics behind it, but truthfully, we are trying our level best to assist our own duty. In fact, my polling teams are going to redirect them to centers which we believe go on and go back.
Mayor of Gutare Kariba, Ralph Maonei, vebato RCCC, vanoti vange vasina matambudziko neZEC, asi vanofungidzira kuti ndeve FAZ vanga vachikanda mapepa kuti vanhu vasaende kunovhota.
Dambudziko rataita nderekumuka mangwanani Kariba yese yakazara maposta maimposter candidates vanga vachinyebedzera kunge vari veCCC vanova vatakaona nezuro vachiiswa neFAZ maposta iwayo. Even time yeadvertising yatopera FAZ was busy nemota dzavo vanhu vanodziziva vachiisa zvimaposta izvozvozvo. But generally kwava kune machiwo akawanda mangwanani asi so far manumbers amboti dzikirei.
Asi sachigaro vesangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makone vanoti ZEKI iri kuhwanda nemunwe.
Asi chikuru chanenge ada kutaura ndechekuti hapana kuitwa voter education yakasimba mwaka uno. Hatina kuona maZEKI officials vachinyanya kufamba sezvavaita kusarudzo dzekumashuro vachidzidzisa vanhu munzvimbo uyezve masangano akazvimiririra maNGOs aisomboita basa iri murwende runo havana kupuwa mukana wokuti vaite basa iroro.
KumaSonaland West ZEKI yazivisa mugwaro kuvatori venhau kuti gadziriro yavo yanga iri pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 99% zvichireva kuti vanhu vatanga kuvhota nenguva. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga anonzi ambodaidzwa pachengetanai senda muwadhi 4 sezvo pane vanhu vanonzi vanga vachiimba vachikurudzira vanhu kuti vasavhotere mutungamiri wenyika nebato rezanu PF vaEmerson Munangagwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvange zvichiitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeMalawi inoti ichavhura nechisimba munochengeterwa zvinhu kana kuti makonteina 125 evanhu vari kuedza kutsvaga upoteri munyika iyi. Hurumende inoti iri kufungidzira kuti mumakonteina aya mune zvombo nemimwe michina yekudhinda mari zvisiri pamutemo. Mapurisa eMalawi anoti ari kuita izvi achitevedzera mutongo wakapiwa nedare kuti akwanise kuvhura muri kuchengeterwa zvinhu izvi. Vatereri regai timboedza zvakare kuti tibate mutoro wedu wenhau ari muHarare, Tobias Mudzingwa. Tobias wakadi? Halo Tobias? Uri kundinzwa here Tobias? Nhare yacho inenge iri kuti netsei. Tanga tichida kuti tiedze kuti titaure nemutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa uyo ari muHarare, asi nhare mbozha yacho nemishina zvinenge zviri kuti netsei. Asi regai tipedzise zvanga zvichiitika kune dzimwe nyika. Totarisa zviri kuitika kuChile. Toedza kuzvakari kudzoka kuna Tobias. Tobias, uri kundinzwa here?
Ndakukunzwai zvakanakisa chaizvo mukoma Blessing.
Aiwa, tinotenda. Nhare yacho inenge yanga ichiti netsei. Tobias, ungatuzva kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino muHarare?
Thank you mukoma Blessing. Regai nditange nekuti inini muconstituency mangu mandinogara.
Hello Tobias? Tobias, uri kundinzwa?
Asvika nenguva dza 3 masikati, saka ndopabva patanga voting muHighfield mandiri kutaura. Pane ward 24 rese ranga risina maballot papers emakanzura. Pane mumusemo wadimomo mapolling stations atanga kuti vanhu vavote na 25 minutes after 3. Saka tichitaurawo nemapresiding officers anga ari pamapolling stations iwaya, vanga vachiti vanhu vachakwanisa kuwana 12 hours dzavo dzinotendegwa pamutemo dzekuti vanga vachivhota. Zvinoreva kuti kunosvika vatangaona 3 masikati, kunosvikaona 3 mangwana makuseni, vanofanira kunge vachiri kuvhota. Asi ndiri kunzwa sekuti kune dzimwe nzvimbo dzakafanana neWarren Park nekubudiriro 1 maballot papers around 5 anga asati asvika. And ndiri kuonawo padanho remutande and reliable source iri kundiudza kuti dzichiriko dzimwe nzvimbo zvekare dzekubudiriro ikoko maballot papers iko zvino 19 after 7 asati asvika zvekare. Saka pane kunyunyuta kwakawanda kuri kuitika. Mapolling stations acho avhura kune vanhu vakawandisa ende vamwe vakutoti kana zvichinetsa kudai kuti tichagovhoterei vamwe ndivo vanoenda kumabasa emanheru vanga vachiti dai takwanisa kuvhota masikati zvaitiitira zvakanaka vakutoenda kumabasa zvinoreva kuti vanhu vasingachakwanisi kuvhota vakubva kwati vamwe vane vana eko zvino kwadoka vamwe vabva kunzvimbo dziri kure because maconstituencies avo kana pavanovhotera kwanga kusiriko kwavakugara iko zvino vanhu vese ava vakuenda vasati vavhota ndochimiro chakaita zvino muHarare kutaura kuno
ko ivo vezeki vari kuti kudii nezviri kuitika izvo
vezekiwa Sligo na chief elections officer vambobuda makuseni uyewo zekiwa yatorawo mashoko ichiedza kutsanangura kuti nenyaya yei vanoka chikonzero chavari kupa hanzi kune nyaya zhinji dzinechekuita nesarudzo dzanga dziri kumatare dzanga dzichigadziriswa dzakaita kuti ballot papers ange achinonoka kuprintwa asi vamwe zvino vari kuti abati chirongwa ichi chaizivikamwa chaane nguva chichizivikamwa ende izvozvo zvekuda kuvanza zvinhu zvinenge zvichiitika zvinechekuita nesarudzo vachida kungo manya chini chega kunge vasina mamwe ma stakeholders akafanana nema political parties parikubva pazoita nyunyuto ipapo kuti izvi vanenge vanga vachizviita maone kuzonyanya kuzoti zvazoitika kumadhorobha kuHarare kunyanya zvichiteurwa nekubulawayo vanhu varikubva vati why ikoko kunogara kuchikunda opposition kuri ikoko zvaitika kune dzimwe nzvimbo 100% vanhu vanga vachitanga kutovhota kubva makuseni why zvaitika kuma cities ayari maviri madhorobha aya vanhu vobva vati panogona kunge pane chitsotsi chinogona kunge chichida kuitika kubva kuzeki ndokutaura kuri kuita vanhu
tiri kunzwawo kuti kune dzimwe nzvimbo dzakati wandei vechikwata chinonzi chinodyidzana nevasori kana kuti chefaz vanga vachinyorawo mazita evanhu zviri kuitikawo here muHarare uye zvii zvauri kunzwawo kubva kune dzimwe nzvimbo
kubva kune dzimwe nzvimbo ndokwandiri kunzwa kwazviri kunyanya kuitika kunyanya nzvimbo dziri kumamisha vari kunzi pamwe pacho vanenge vachingori nekadeski kavo nemunhu wavo kana kuti nevanhu vaviri vachiti kana makuenda kunovhota mudarika nepano vachiita kunge vari kukampeina ivo zvavo vari kuti pandambotaura navo pamangwanani vefazi vacho ndakanangana nenhau yemaposters avari kunzi vakagadzira on behalf of ccc vachiti hakusina sarudzo vazviramba zvose izvi vakati isu hatiiti zvose izvozvo asi iri nyaya yemadeski iyoyi vari kuti aiwa isusu takagara tataura kare kuti izvi tichazviita asi hakusi kuti taakutsvaka rutsigiro kwete harisiriro basa redu iroro nekuti nguva yekutsvaka rutsigiro yadarika muno muHarare kutenderero kwandaita nekunzwawo kwandaita aiwa vefazi ava hatina kunge tavaona asi kumamisha hanzi ndiko kwazviri kunyanya ende vamwe vari kubva vati kuchiri kukampeina kauku uye kutyisidzira vanhu kuti vange vachizovhota vakarerekera rimwe divi asi muno muHarare aiwa ndinganyeba ndikati sangano iri riri kupomegwa kuti kune kwaramboonekwa
aiwa tinotenda zvikuru mutoreri wenhau Tobias Mudzingwa ari parunhare muHarare achitipa zviri kuitika manzwa achiti kusvika pari zvino kune dzimwe nzvimbo dzisati dzatowana kana mapepa ekuvhotera tinotenda Tobias
zvakanaka mukoma blessing
tinotenda iko zvino tochienda kune mumwe mutoreri wedu wenhau Kudzanai Musengi anga achiona zvanga zvichiitika kubulawayo nekumidlands wakadii Kudzanai
Fara blessing wakati iwewe
aiwa ndiri nani Kudzanai ungatodzoti zvinhu zvakamira sei kubulawayo
kubulawayo mukutenderera kwandaita ndosova ndatanga kutenderera mangwanani kunguva dzemafaifi chandaona ndechekuti kunzvimbo dzandanga ndichienda kwakwatove nevanhu vanga vatomira mumicheche vachizvipira kuvhota vatataura navo vanga vachiti toda kukurumidza kuita basa iri tigowana zvimwe zvekuzoita kuenda kumabasa edu atinoitaa nguva nenguva chandaonawo ndechekuti musarudzo dzino dzapfuura zvaigona kuratidza seranengati pachirungu any normal day vanhu varimo mudhorobha asi nhasi tinoona kuti mudhorobha munzvimbo dzakawanda dzinosiwanda vanhu kwakaita sekunana maketingo nepasidho kwakusina vanhu vanhu vanenge vagara kudzimba dzavo vachiita zvekuvhota izvozvizvi
asi kune matambudziko ariko here seyatiri kunzwa kubva kune mamwe matunhu
matambudziko ariko kune dzimwe nzvimbo ndambozoenda pacommand center pasiti hall tikanobvunzawo kune veze vaachitaurira panguva dzakaenda dzemazvikati kuti kune dzimwe nzvimbo dzange dzisati dzakwange kusati kwavhotewa ndofunga kunguva dzekuma1 kwakusati kwavhotewa kumapolling station ekucountry park ndokwavatiudza kuti ndekumwe kwacho ikoko kumwewo kwandazoenda nechekunze kune nzvimbo inonzi Benside iri nechekunze kweguta kwakaita mapurazi maploti makuru taatanzwawo kuti kune vefaz Forever Associates of Zimbabwe vanga vane guest yavo ndokunga chinhano chinokwana kuita mamitas 300 zvinobvumidzwa pamutemo kubva polling station imwe iri yanga iri ikoko asi vanhu ava vazobvatazosvika isusu vazonzi vange vanga asi kune dzimwe nzvimbo dzose dzakatenderera zvedu ndokunga chinhu chikuru chingangonzi chakanganisika ndichocho chekuti kuvhota kwanonoka kutanga zvazvichikonzerwa nezvataudzwa nevhoti kuti vanga vasati vawana mapepa ekuvhotisa kunyanya kuno kumulawayo mapepa ekuvhotera acho maballot papers emakansela kunyanya ndo anga asvike kuno kwanitavisa zvinhu
muchidimbu chii changa chichiitikawo kumidlands pane zvawanzwa kuavhotera mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa
tanzwa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakwanisa kuvhota kwavanogara vachivhotera kushehundu kupurazi kwavo kune dzimwewo nzvimbo ndanzwawo kuti kuvhota kwaita zvakanaka kunyanya mumaruwa kwafamba zvakanaka kwatanga zvakanaka asi mudhorobha kwamadhorobha akasiyana-siyana kwaitikawo dambudziko rimwe chete iroro rekunonoka kutanga
kuvhotatinotenda zvikuru kudzanai nguva yedu ndo inenge yadyanana iko zvino regai timboenda kuna Jonga achitipa nezvenyaya zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvabva kunze kwenyika kuti zviende kunovhota
mumwe wevakwanisa kuvhota vachibva kusouth africa ndava Dennis Juru vanove mutungamiri wesangano reinternational cross border traders association uye vachiti vanotsigira bato guru rinopikisa recitizens coalition for change
takauya neuwandu hwedu sevanhu vari mudhiaspora vasina kukwanisa kuvhota vakafonera hama dzavo dzese idzo dzavanositumira chehoviri kuti dzizive kuti aiwa nguva yakwana yeshanduko vanhu ngavazive pekuvhotera vavhote vane hungwaru asi dambudziko ratiri kuona nderekuti kune vazhinji vanhu vediaspora vari munzvimbo dzekuti hadzina maballot papers kunyanya dziri mumadhorobha umo munowanikwa muine huwandu hwevanhu vetriple c so zvinhu zviri kutishungurudza sesangano reinternational cross border traders association
varegistra rumbira vanovesa chigaro vezanupf kucanada vanoti vavhotera pamuda vanhu polling center kumasvingo west
ndatendererawo mawadhi mazhinji ndichiona mapolling stations kuno kwedu kumasvingo west constituency maelections edu ari kurana zviri very efficient ini ndatora 2 minutes chete ndabva ndangoinda pazanu pf ipapo pamasvingo ipapo ndichiisa max angu ndichibuda zviri kuratidza runyararo handisati ndaona mhirizhonga kana kunzwa nezvemhirizhonga
muteereri westudio 7 ane mukurumbira mufundisi Richard Moyo avanogara nekushandira kusouth africa vavhotawo nhasi
tinongo tenda mwari zvikuru nesuwo tavhota kunzvimbo yandakaberekerwa yokuno kuchiredzi east constituency pachikoro chesangwe primary kubhukuruka mafunzwa kwachief gudo aiwa tavhota zvakanaka zvikuru nhasi mangwanani vavhura zvauna half 7 kuti vakanga vatovata vava panzvimbo zvinhu zvanga zvifamba zvakanaka hatina kuona dambudziko
mapato anoti zanu pf citizens coalition for change neeff yekusouth africa pamwe nevakarambidzwa nematare kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vasevia kasukuwere vakanga vavimbisa kubatsira vana vezimbabwe vari munyika dzakapoteredza nechekufambisa kuti vakwanise kudzokera kumusha kunovhota studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuti izvi zvazobudirira here ndakamirira studio 7 ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc
sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mumwe munhu anonzi afa akamirira kuvhota musarudzo dziri kushorwa nevanopikisa kuti dzange dzisina kurongeka Asi Zeki noti matambudziko aya akonzerwa nenyaya dzakawanda dzange dziri kumatare. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina standekile muhlanga munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA.